tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majenereshen yedu muchirungu avanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 and early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yesoul yakanyarara inobata intercultural, interracial. Hapana munhu waingoziva kuti aripa ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingokunyaradza.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipuwa menduru nemutungamiri weamerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake tangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, bato remadzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon. Akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kukwiridza piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica?
Ndakanzwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze. Saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakanzwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba ndeipi yakanyanya kubatai uye zvese yakakubatai?
Respect. Chikuremekedzwa munhu wese anoda kuremekedzwa. Hazvina mhosva kuti uri murume kana kuti mukadzi, munhu wese anoda kuremekedzwa. Ndikanzwa chimbo chake Give Me a Little Bit of Respect, ndinonzwa kupindwa nechando kuti mudzimai uyu ari kutaura chokwadi kuti hapana chinhu chinokosha sesi kuremekedzwa. What you want?